isusu hapana chatinoona kuita dhozi iyo ndo vatonga ndo vanoziva zvavakaita pati zviri kutirwadza zvikuru iplayer yedu nemutambi kudyiwa vati kuitwa kundo nzvimbo yake chaiyo yaanga ari pati hapana zvatinogona kuita tongoti zvavamba zvavo 6 months vasinazomba live ban at least paanopedzawo tinokwanisa kumushandisa
pane zvamungatimi muri kudzidzisa here vamwe vatambi vechikwata chenyu chedhimbare zvichiteera mutongo iwoyo wapihwa nefifa
ihongu tikuvarayiridza kuti mamunotamba bhora renyu mukabata zvisingabvumidzwi munokwanisa kuzopinda pakadai hamusi mese munozoita lakisera chafari kupuwa 6 months munogona kuzopuwa mutongo unogona kuzokukanganisai mumatambiro ebhora tinovataurira chaizvo sevana vadiki
iye Devon Chafa matimawana nguva yekuti mumuone here kuti muti imi zvakamira sei ari kutambira sei mutongo wapi iwoyo
semunhu ndokubasa kwake bhora ndoiye kumbomira 6 months ikoko kunomurwadza zvikuru saka tirikutoedzawo kumunyararidza nekumutaura taiwa zvinoitika 6 months ndimanje manje unodzoka mumutambo tikutaura naye semwana kuti asanyanye kubva azorasika
tinotarisazve kuti nezuro chikwata chenyu chakawanikwa chichidyiwa pamukombe wembada imi zvii zvamuri kutaurira vatsigiri venyu pari zvino titarisa mune ramangwana
chandingangoda kutaura vatsigiri venyu ndechengoti neurombo kuti takadyiwa isu taitodawo chaizvo kuti tihwine mutambo uyu but aiwa zvakaramba ndo zvinoita mutambo tofanira kuzvitambira kuti ndo matambirwo ebhora munohwina munoruza saka ivo sevatambi ngavaramba vakatitsigira vasaore mwoyo kune zvakawanda zvichaitika kusiko kupera kwemutambo tichaita mwe mitambo yakawanda iye zvinotaa kunga vachitisapota tihwinewo ligi ndo chinhu chatatarisira.